vachitaura nezuro vari pachipatara cheAnnex chinova pasi peparo renyatwa Group of Hospitals, uko vange vachitambira mishonga yechirwere chepfungwa, mibhedha nezvimwewo zvapiwa chipatara chine bhanga reEcobank. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunoro Mangwiro vakati bazi ravo riri kunetsekana nekuwanda kwechirwere ichi.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda. And chirwere chepfungwa ichi ndochimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi. And sekuona kwawaita tiri kuona vana pano vakushandisa zvinodhaka. Zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa. Uye sehurumende tiri kuda kuti tivake nzvimbo mumaprovhinzi edu nekumadistrict ekuti tigokwanisa kuisa vana nevanhu vanenge vashandisa zvinodhaka vachisagoni kuzvibatsira. Uyezve semishonga inodiwa kushandisa kudetsera vanhu ava inofanirwa kunge yakunge ichigadzirwa muno.
Nyanzvi mune zvekurapa zvirwere zvepfungwa vachishanda paAnnex amai Fungi Mashandu vati pamazuva maviri pavhiki rimwe apo vanorapa vasingadi kupiwa mibhedha vanokwanisa kuona vanhu vari pakati pemakumi mashanu nezana.
Ai, dambudziko hombe ndiri kuwedzera kubvira pandashanda panapa inini. Dambudziko racho riri kuwedzera pandakatanga kushanda kunoku tanga tisina dambudziko rinosvika panapa, ende dambudziko racho rairerukira kune zvimwe zvirwere zvakaita seschizophrenia, vanhu vane zvirwere zvekunzwa mavhoisi kana kuona mavision. Asi dambudziko mazono raakurerukira kwesubstance use disorder. Pandakatanga futi masubstance atainyanya kuona angari masubstance akaita sanga cannabis yatinoti mbanje omarawana, but mazono masubstance atiri kuona ana crystal meth ana mutoriro, saka dambudziko raricho riri kutochinja mapresentero aro.
Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirewo nzvimbo mumisha inogara veruzhinji dzinokwanisa kushandiswa neavo vanenge vashandisa zvinodhaka. Amai Angelica Mukorongo, avo vanoti vakarwara nechirwere chepfungwa kwemakore makumi matatu uyewo vari mukuru weZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust, vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinoda kutarisiswa, uye vakatiwo kutambura kuri kuita veruzhinji kunogona kukonzeresawo chirwere ichi.
Ndakatambura kwemakore 30 ndisingatombozive kuti chii chiri kuitika, and upenyu hwangu hwanga huri pastandstill. You know, zvinhu zvinenge zvisinganyatsofamba uchingoona senge pane zviri kutadzisa, and yet zvese zviri mupfungwa.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kuwana uwandu hwevari kurwara nepfungwa munyika, kubva kubazi rezveutano magwaro akabudiswa neWorld Health Organization muna kurume 2020 anoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.